This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 3, 2015.
Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti yezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Veruzhinji vanopinda muzororo reEaster vachichema nekuoma kuri kuita upenyu.
Vaimbova mutauriri weZANUPF varugare gumbo vanoti amai Joyce Mujuru vakadzingwa mubato iri nezuro nekuti vatsigiri vebato iri vari kutadza zvirongwa zvavo muZANUPF kuti zvinge zvichifambira mberi.
Studio 7 inoenda kudunhu reManicaland nhasi, uko tinonzwa dambudziko remumwe murume wechidiki anorarama neusope pamwe netariro yava nemhuri yekwakambeni.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Muri dzakawanda dzinoti dzatadza kushanyira hama neshamwari pazororo rino reEaster nekuda kwekuoma kwezvinhu munyadza zveupfumi. Muri dzataura neStudio 7 dzinoti dzine chido chekushanyira hama neshamwari, asi zvinorema kuti vangoshanya vari maoko chete, sezvo vaunenge washanyira vachitarisirawo kuti uvavigire zvekudya kana zvekupfeka pazororo. Mukuru wesangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Union of Zimbabwe, Vasamero Wadzai, mumwe vanhu vanoti vatadza kushanyira hama dzavo kumusha kwavo kunemamwa mudunhu remasvingo. Vavadzai vanoti vambosvika kumusika wembare nhasi masikati vakaona pakanyarara zvakanyanya zvichienzaniswa nemamwe makore panguva ino yezororo. Vanotiwo kana muguta zvitoro zvizhinji zvanga zvakavhura riri basa semazuva ose. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro pezororo reEaster iri.
Nekuda kwekuoma kwakaita upfumi hwenyika mukoma tirimo muHarare, but obviously wo ndanga ndichishuvira kuti denda wana mukana wokuti travel on kaenda kunoona wana mai wokumusha, asi zvaramba nemamiriro akaita upfumi hwenyika tangotiwo tongoendawo kuchechi makuseni taenda tikandoshumirawo nevamwe, tabvako tikamboendawo nemhuri tombonoona kuti tikaitawo madrinki nemhuri. Zvinofamba sei, asi ini ndaita rombo rakanaka kuti baba vangu vandishanyira kubva kuBotswana kwavanoshandira uko, saka ndinavo ndofunga ndo mapedzera ndichaita Easter yangu.
Asi kuri kuti manga mafunga kuenda kumusha, chii chimhinga mpinyi chikuru changa chakumisai?
Zvinoda maresource kamukoma, zvoda fuel kana mune vane dzimotikari. Vaungamwe ndikumusha uchinatsa wakabata, isusu tinobva kumhuri dzinonzi hanzi ukama igasva hunozadzisiwa nokudya. Haungangosviki kumusha usina chawakabata, saka zvoida kutanga waronga wanatsokuti zvinhu zvako zvain order wofambawo, uchitaridzawo kuti zvinhu zviri kuita.
Mambowanawo here mukana wokusvikawo panokwirirwa mabhazi pangava pambare kana pane dzimwe nzvimbo mukaonawo kuti nhasi vanhu vakawanda zvakadii sezororo kudai?
Ndambosvikawo pambare ndichitengawo mavegetables emhuri yekumba, ndangoona kuti hapana zvambochinja apa. Vanhu vari kungoita basa ravo semazuva ose. Handitombofungi kuti kana pane vanhu vaenda, vanhu vane nhamba yekuti tingatoshamisikana sezvinomboita makore apfuura, yekuti unotoona zvesho kuti mutaundi vanhu vambobuda apa, vanhu vangori kungoita mabasa avo semaitira vagara vachingoita. Nenyaya iyi ndakutaura yekuti mari hapana.
Kumusha ndekupi mukoma Wadzai?
Ndobva kumasvingo mukoma wangu, unonzi kwaNemamwa, ndiri chief Nemamwa.
Mungada here kukwazisawo hama dzamatadza kuenda kunoona kumasvingo idzi?
Ndoda kutanga nokukwazisa mai vangu, mai Wadzai, madzikoma angu ese, baba Melissa, Alfinos, Ranganai, Sister Matsa, Tawanda, Tatenda, nevamwe vese vamwanini wangu kona naba mukuru wangu. Ndokwazisawo futi mudara wangu wandinaye asvikawo mamanji kubva kuBotswana. Ndokwazisawo mashamwari angu nevamwe vese vandinoshanda navo, National Vendors Union, timu yangu. Toti tinoshuvira kuti chero zvinhu zvakaoma ingoitai kuti mufare, zviende mberi tishande zvakanaka.
Vanga vari mukuru wesangano reNational Vendors Union Zimbabwe Vasamuel Wadzai vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Vachikairi vodzimotokari zvikuru sei dzinotakura veruzhinji pamwe nemabhazi vari kukurudzirwa kuti vafambe zvakanaka mumigwagwa munguva yezororo reEaster nechinangwa chekudzivirira njodzi. Vanhu vakawanda vanofira munjodzi dzemigwagwa munguva dzezororo nezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kusahambira zvakanaka kwemigwagwa nekutyaira kusinawo kunaka. Vanhu vanomwe vakakuvara zvakaipisisa nezuro manheru apo makombi maviri akaroverana muHarare panosangana migwagwa inoti Simon Mazorodze naBirmingham. Tungamiri Nkomo, Studio 7, abata mumwe mutyairi wemakombi muHarare vaJamin Pande avanoti vachange vachifamba nemazvo sezvo vachikoshesa upenyu hweveruzhinji.
Ndini sadhai, ndinofanirwa kunge ndichihamba kuchinja dhiragiro angu. Ndinofanirwa kuramba ndichingodzira as usual. Chandoona chinokonzeresa maexcidents marudzi chekuti vanhu vanenge vava attitude kukumanya kuti ndikurudze kudai kutenderedza. Panhau yaimari apa kuti ndonguva inenge ichiita senowanikwa mari yakati wandei. Asi ini chandoona chekuti munhu unofanira kungoti aaizvizhwa asina hana yake akangodzikama semazuva izvi. Ndozvandonyanya kuona zvinodoita paroti pachipa pasina competition. Nokuti competition ndio imwe inoita kuti vanhu vasangane nematsaona plus ndandoona futi zvevanhu vari kwaunge vachidzidza mafetic vakanagara kusatiti kana kuti specialist scientific kunoku sendizi ndo yakatikoshesi kuti muno akasangana akawirwa nechomuwira parodzi anokwanisa kurega.
Zvii zvamungayambira vamwe vatyairi kuti vange vachizviita ndokuti vasapinza vanhu munjodzi?
Vatyairi vavaodhiraivha especially vamwe vanodhiraivha vakadhakwa ndokachidzii kachinzi maorizhizi anai. Saka vanhu vafaodhiraivha kana ari pasteri anofanirwa kunge asina kudhakwa. Ainoti zlong wangubata kana aringavafaini one motyai inenge yatodhabhula. Saka chandokudzirai kuti vanhu vasadhakwa vachidhiraivha nekombi good communication. Nokuti umwe munhu anenge asina pfungwa dzekuti ana vamwe parodhi anenge asiigao ndiye aiga parodhi.
VaJamin Pande mutyairi wemakombi muHarare vanga vachitaura vari parunhare naTungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zororo reEaster pamwe nezviri kuitwa neveruzhinji pazororo iri.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi nditumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Vaimbova mutauriri webato rezanupf varugare gumbo avo vakadzingwa vachinzi vanotsigira vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanoti amai Mujuru vakadzingwa nezuro nekuti bato rezanupf riri kutadza kugadzirisa mapazi aro epasi nekuti vanhu vakawanda vanotsigira amai Mujuru. Vagumbo vanotiwo muzanupf hamuna munhu angamire musarudzo naamai Mujuru muna 2018 akabudirira. Mutauriri wezanupf vaSimon Kaya Moyo vanoti amai Mujuru vakadzingwa nenyaya yekuda kubvisa nechisimba mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekuita chirongwa chinonzi bhora musango chekuti vanhu vasavhotere zanupf kukurudzirwa vachipomerwawo nyaya dzeori nezvimwe. Asi amai Mujuru vari kuramba mhosva dzose dzavari kupomerwa idzi uye havanawo kuendeswa kumatare nebato iri kuti vatongwe. Hatina kukwanisa kubata amai Mujuru kuti tinzwe divi ravo, asi tabata vagumbo kuti tinzwe zvavanofunga.
Mahudya vanhu vasina support vanovari jespa vaitingoti kuda kana vakadzieki amai Mujuru vakaramba varipo wachabudilina, restructuring ya wanda kuita, ya kota. Nekuti aiza wa wangara si chukira na mziri ya mezeseza, kana kuti wala kuita wa chikika wa chiti mazama tokumira uko, so. Saka kutokwa na kuri, hai, wale watambula, hawai siiza, wali kuita. Nekuti wala kuita na mchi unane mosa, ume nda kwa tambareka, saka kuna kuti utu uje kuti, nizu ujika na kutu hivu. Hamungo garibari mwili lega ya waka mwili kutika mwili mwili zisada kwe za mwili mwili za waka chanzi zile zile huu jama hizi jaka wanda kukandabora mzango chiniti hizi jaka tika kaa karibu atu zile zile huu zile muka wako hizi sawari nda kuita kukanya za grupu rama mji natati mwili wesa mwili maa mzili afanye harifu ya kuita kwa kapo mwili kwa hizi akuna zisa sawari kuita Jawari kutu itaizu, kufuru haya mchangamu. Kana lila hindi kutu hiri blesi. God willing, kana tanga kutu wapo hivu 2018. Zani ni jawari kwa hivu, kutu hivu, hivu kukani wa kukani wa hivu kia kambo mire. Hivu akuna kana eno zizi kwa wangwa mira jenu kuna mbiru. Eno! Kwa kutu hivu, ana mira jenu kuna mbiru.
Asika hava mwari kuti nyayawe kunyanya kunyarara. Ya kuita kuti vanhu vasanyanye kuvatsigira vachiti vanofanira kakubuda vachirwawo semvumba vachiratidzawo kuti zvavari kupomerwa zvacho inhema kana dziri nhema
kuda vamwe vanotivo nanzi vasanyanya kuti vakataura kuvana vamwe vanotivo hananzi zvavakaita zvakanaka zvokunyarara ichiti ndokunga kuti zvavakaita mae nduru chinhu chakanaka
Asi vagumbo nezvaakuitika izvi zvinoreva here kuti pangangoumbwe rimwe bato kana kuti zvamira sei?
Kana tava kuongorora nyaya iyi mumvura iyi tichange tichitaura.
Vaimbova mutauriri wezanu PF varigare gumbo vari parunare mugweru.
Makateerera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Mutumbi wa muzvare Nancy Tinoza uri kutarisirwa kusvika muZimbabwe nhasi manheru uchibva kuno kuAmerica uye hama dzemufi dziri kutarisira kuradzika mutumbi wake nemusi wesvondo. Muzvare Tinoza vakashaya mutsaona yemotokari muAmerica mazuva 12 apfuura. Hama neshamwari vakaunganidza mari inodarika zviuru 20 zvemadhora kuitira kuti mutumbi wake unokwanisa kuradzikwa kumusha.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weIran vaHassan Rouhani vanoti waro wechibvumirano chakaitwa pakati penyika dzakabudirira nenyika yavo chichachengetedza kodzero dzeIran munyaya dzenuclear uye chinopawo kuti nyika dzepasi rose dziture befu. Vachitaura paterevhizheni nhasi vaRouhani vati chibvumirano cheurongwa hwenuclear chinoratidza kutambirwa kwekodzero dzeIran mukuita urongwa hwayo hwenuclear munyika mayo. Vatiwo Iran ichaita izvi nechinangwa cherunyararo. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama nezuro vakarumbidza chibvumirano ichi senhoroondo huru vachiti chakaitwa nemazvo chichapa kuti pasi rose rive nerunyararo uye kudimbura nzira yeIran murwendo rwayo rwekuvaka bambu.
Vanhu vemuKenya vari kuchema vanhu vakafa zvichitevera kurwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab kwakaitwa chimwe chikoro chepamusorosoro cheGarissa University nezuro. Vanhu zana nemakumi mana nevanomwe vakafa. Varwisi vana vanonzi vakafawo muchitiko ichi. Hurumende yemuKenya iri kupa semubayiro mari inoita mazana maviri nemakumi maviri ezviuru zvemadhora kuitira kuti imwe nengo ye Al-Shabaab inofungidzirwa kuti ine chekuita nekurwiswa kwanezuro inonzi Muhammadi Muhammad Kuno iyo yagara ichitsvagwa nehurumende yeKenya ibatwe. Kuno anofungidzirwa kuti ndiye mukuru anoona nezvezvirongwa zveAl-Shabaab muKenya. Anozivikanwa zvakare nekuti Gamadere kana kuti Dalia Dina. Makateerera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri pa muzinda we Voice of America uri mu Washington DC.
Murume wechidiki ari musope vaIsaac Dube vanoti vane dambudziko rezvinhu zvinomera pamuviri wavo zvikuru sei pamutsipa. Vadhube vanoti avashande izvo zviri kupa kuti vatadze kuwana mari yekuti vakwanise kubatsirwa. Mutorodo wenauloida moyo anotipa nyaya iyi.
Vadhube vanoti pavane makore akawanda vachitsvaga rubatsiro asi pasina chinobuda. Murume wechidiki uyu ane makore makumi maviri nemanomwe kuberekwa anoti ari kutadza kuroora nekuda kwedambudziko raanaro. Vadhube vanoti chirwere chavo chakawanikwa navana chiremba gore rapera apo vakaenda kunoongororwa vamera bundu. Vanoti bundu iroro rakapa kuti pabude imwe nyaya yekuti vane growth.
Dambudziko rangu ndiri growth riri pakati penzeve nemutsipa. Saka ndinorarama nealbinism ndiri kukumbira rubatsiro rwemari inokwanisa kuita iyo $400 sezvo kwakanzi kuri kudiwa mari kwadokta.
Nekufamba kwenguva vadhube vakaona zvakakodzera kuti vaende kuchipatara uko vakanoudzwa kuti zvavari zvaida kuti vabvise mari yakawanda iyo vange vasina.
Inini kuti ndikwanise kuzvibatsira kana kuti kuzviriritira ndini munhu anofarira zveentertainment semunhu akakura achifarira zvekungo zvemusic ndaikwanisa kuti munhu andibatsirawo neinstrument then ndikwanisa kuzviraramisa semunhu anorama nealbinism ndinenge ndichidawo kuti ndiite sei ndikwanisa kuzvitengera mishonga yangu ndekuendawo kuchipatara nenguva zvisina zvimatambudziko saizvozvi. Saka ndinokumbira rubatsiro kune anokwanisa kundibatsirawo neinstrument.
Pari zvino vadhubi vanogara namai vavo vanoti vanoshivira kuti vawane basa rekushanda kuitira kuti vawane mari yekuti varapwe bundu iro riri kukura pari zvino. Vanhu vanorarama neusope vanotarisirwa pasi nguva dzose asi vaine mukana wekuzvibatsira mune zvakawanda. Vadhube vanoti nekuda kwekuti veruzhinji havana ruzivo nezvenyaya iyi zvinopa kuti vakawanda vasarure vanorarama neusope. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loeda Moyo.
Imwe muri yakatamiswa zvechisimba kubva kumuinda yemangoda kwachiyadzwa ikanogariswa kuAda Transau inoti iri kufara nekufamba kwava kuita nyaya yavo yekuti vawanirwe nehurumende musha unovagutsa. Mhuri yekwakambeni ine vanhu makumi mana nevapfumbamwe, madzimai ari gumi nematatu, vana vari makumi matatu nevashanu nababa vavo vakambeni avo vave nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mhuri iyi yakasangana negurukota rinoona nezvematongerwo edunhu reManicaland muzvare Mandichimene vakavimbiswa zvinhu zvakasiyana-siyana izvo zvavakatambira. Amai Aida Kambeni vanoti vanofara nekunzwisiswa kwenyaya yavo namuzvare Chimene.
Isusu takatange kutofara ngekupinzwe muofisi kwetakatoita. Ndope takatange kuone kuti zviro zvatochinja. Pakandounzwa mai awa takabva tatofara chaizvo ngekuti wakati taurire kuti zviro zvese ndichazvigadzirisa ende vanokurudzire kurima kuti ndinoda vanhu vanorima. Saka isusu tiri kufara senyaya yedu isusu yekwakambeni. Tiri kuone kuti vari kude kutoigadzirisa ichiperi mune zvakanaka. Tinovatenda chaizvo sambuya nehanda vakatouye munomu kutosunungure isusu vese vanhu vakatambiswa nevanhu vese mumanakarendi muno.
Sachigaro weAda Transau Relocation Development Trust ATRDT Vasifasi Gwayagwaya vanoti matambudziko avo sevanhu vanogara kuAda Transau anenge ava kuda kuzopera nekuda kwekupindira kwakaita muzvare Chimene.
Panyaya dzekwakambeni vanhu muri kwakambeni yakataurirana state minister vakasvika pavakawirirana. Saka I think chokwadi chaicho chiripo ndechekuti ndinoona kuti zvavakataurirana vakawirirana zvachizvozvo zvine muono zvine chekuita nekurarama kwemuri kwakambeni. Ende iwezvo ndinotenda chaizvo kuya kwakainzwa maichimene muno manikalende. I think matambudziko especially sisu antakata misiko pakwa chiazwa. Hapana zvakarongeka, hapana ofisi yataipinda tichi acceptwa sematambiri avari kutiita.
Vagari veku Ada Transau vanonyuta nenyaya yekusa zadzikiswa kwevimbiso yavakapiwa nemakambani anochera mangoda kwachiadzwa kuwanirwa dzimba dzekugara dzinovakwanira minda ine madiridzo chikoro chipatara uye maforo ezvifuyo zvavo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos chiri kuenderera mberi nekurakasha zvimwe zvikwata mumitambo yeCastellaga Premier Soccer League. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotitaurira zvaitika nhasi.
Dynamos yarova dongo somus 1-0 mutambo watambirwa muRufaro Stadium umo. Dynamos yave kutambira mushure mekumboshandisa National Sports Stadium mutambo wayo wekutanga. Chibodzwa chabva kuna Ronald Chitio chasiya Dynamos ichitora mapoints matatu nekuramba iri pamusoro-soro makundano aya ayo ave nemitambo mitatu atanga. Vatsigiri vechikwata ichi vari kupemberera zvikuru nekutanga kwaita chikwata chavo gore rino. Vachatarisa kuti vachatora mukombe uyu zvekare pachapera mitambo muna zvita. Panguva iyo veDynamos vari kupemberera zvimetetedzwa hazvisi mumba meCape United umo vari kuchema mushure mekunge vatambi vavo vakaramba kutamba mutambo wavo nezuro nehaumaini nemhaka dzemari. Kunyange hazvo vatambi ava vakaenda kuBulawayo vakazoramba kuenda kunhandare vachiti vaikwanisa kuita izvi chete kana vachinge vabhadharwa mari dzavo dzavakanyorerana pasi kuti vatambire chikwata ichi gore rino. Mushure mekumira kwenguva yakatarwa yemaminiti 30 muridzi wepembe akazoridza iye kuti mutambo uyu hauchaenderera mberi. Vatsigiri veCape United vakarwadzikana zvikuru mushure mekufamba nzendo refu kuenda kuBulawayo chikwata chavo ndokuramba kutamba. Mumwe wacho ndimuzvare Jennifer Mudavanhu.
Isusu kubva kwaHarare kuya kuno kutoziva kuti vakomana vasimuka vanenge vachiratidzei mari iri kunetsa tinostruggle kutsvaga mari yekuti tere timu inozotiitira zvakadai so kuno.
Mumwe mutsigiri vamunyaradzi Masenda vanoti havasi kuenda kumutambo wechikwata ichi uri kuuya mushure nemutambo wehaumaini.
Chatoendi kubhora musoro dhabhi wacho vanogoti kudhabhi hazviite.
Vese vaivei vabhadhara kuona mutambo uyu havana kudzorerwa mari dzavo sezvo mutambo uyu wakamiswa chikwata chehaumaini chapinda munhandare. VePremier Soccer League vachagara pasi vachiona kuti mutambo uyu uchafambiswa sei asi zviri kuratidza kuti haumaini ichapiwa mutambo uyu pamwe nezvibodzwa zviviri. Asi vezepc Kariba vari kufara mushure mekunge chikwata chavo charova Buffalo Sport nhasi masikati muGwanzira Stadium. Chikwata ichi hatisati chakundwa kubvira makundano ePremier Soccer League atanga masvondo matatu apfuura. Chikwata cheHighlanders zvekare tiri kupembererawo mushure mekurova hwange 1-0 akakave vechipiri Highlanders zvichikunda munhandare iyi mushure mekurova Chorocho Pirates svondo rapera. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi: Wawa Prisons 1 Harare City 1 Chikenin 1 Chorocho Pirates 0 Triangle 2 Chapungu 0. VePremier Soccer League vakaronga machinichoriri mitambo panguva yeHoroday Easter ino ayo ari kusvika nemuvhuro apo zvikwata zvine mukurumbira muHarare Cape United neDynamos zviri kusangana muNational Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Yashika nguwa ya tinoverenga samba mboja dzenyu pamwe nema text messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti yabva kuna Mavhengere Morgan uyo anoti ama prepaid ndizvo vasingade endai kumusha munomwa mafuku. Anzi munomwa mafuku ma prepaid water meters ari kutaurwa aya namukoma Mavhengere Morgan ndo ari kunzi arida kuiswa munema maguta chonga.
Ndizvozvo, asi vamwe vari kutambirawo vachiti zvakanaka kuti vanga vachigara vatenga mvura asi vanorwira kodzero vari kuti ikodzero yemunhu wese
kuti awane mvura.
Ndizvozvo, toenda pane imwe tsamba inoti ndofara chaizvo nenhau dzamunotipa imi veStudio 7 rambai makadaro kuti tirambe tichinzwa nekuziva zviri kuitika munyika yedu. Isu kuno vana vechikoro tatambura nekushaya mari yekurarama nekubhadhara mafees ekuma college akadai kuwanda. Mundimhoreserawo hama dzangu dzose dzekwachimuka nevabereki vangu vari kugokwe. Ndatenda ndini Alfios Kukwekwe.
Ndinoti rambai muchitiburitsira nhau dzechokwadi. Ndiudzirewo vakuru vemDCT kuti varambe vakashinga, ngavasarase rimwe donza rebasa rinosimudza musangano. Vanelson Chamisa, mufarise vose vanoteerera Studio 7 wenyu Elijah Kwamutoko.
Mumwe anoti ndodawo kukwazisa vagari vekuchipinge kwaMwanyisa uko. Pamberi nebasa guru ramuri kuita tinokutendai zvikuru. Ndiri kuno kuSouth Africa, ndini mukoma Joseph.
Mumwe anoti vakomana ndinofara nenhau dzenyu idzo dzinoburitsa chokwadi chese chinenge chichiitika munyika. Rambai makadaro. Ndinoitwa Dindo Chiwandamira paWhatsApp.
Makadii vashamarari, ndoda kukwazisa hama dzangu dzekwaMashonganyika dzese ndichiti makadini zvenyu, ndini Godfrey Mashonganyika.
Mumwe anoti makadii vakomana, ndini D Kadya Matimba, ndinokutendai nekutiudza nhau dzechokwadi. Ndatenda hangu, asi ndingafare mukaverenga yangu tsamba ndiri kwakazangarare kukaroyuku.
Kumashonaland West. Mumwe anoti ndapota vamushamarari, verengaiwo tsamba dzangu. Ndini Robert Mushungwe, ndinotsvakawo vana vangu vanoti Lucia naRoyce Mushungwe. Ndakasiyana namai vavo mugore ra2001 vaigara kubocha. Namba dzangu +258 86284 4671. Ndiri kuMozambique. Namba dzava Robert Mushungwe zvakare +258 86284 4671. Kana paine anoziva kuna Lucia na Royce Mushungwe, fonerai baba vacho panamba dzitodzokurura zvakare +258 86284 4671. Tinoimba vatsigiri veStudio 7 vachabatsira vamushungwe kuti vabatane nevana vavo.
Mwanoti anoti mukoma Masha uchikuva nyanga. Ndo vanyora pa Facebook vachitivo muri sei jonga na blessing. Tinotenda nenhau dzenyu dzamunotipa. Ndikwazireiwo Alois Mutandwa, Tafadzwa Mutengwa, Michael Chikuvanyanga, Major Zinyoni, Gamuchirai Chikuvanyanga, Alfred Nyanzira, Mike Chikuvanyanga nemadhimbare ose ndichiti muchadzidza zvakawanda navamandigora gore rino. Ndiri kubhindura.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje. Vadikani, tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitiudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano paStudio 7.
Nako kambo kubva kuna mechanic manyeruke. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Veruzhinji vanopinda muzororo reEaster vachichema nekuoma kuri kuita upenyu.
Vaimbova mutauriri wezanu PF varugare gumbo vanoti amai Joyce Mujuru vakadzingwa mubato iri nezuro nekuti vatsigiri vavo vanonzi vari kutadzisa zvirongwa zvezanu PF zvekuedza kuzvivandudza.
Studio 7 nhasi yaenda kuManicaland uko manzwa dambudziko remumwe murume wechidiki anorarama neusope pamwe netariro yemhuri yava campaigning. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu. Anoku ni kaine mufaro. Ndini jonga kandemiri. Nchiti mwerari shakana kava tereri.
Nenwenyo Blessing Zulu. Ndokusie mina jonga na Chris Kandemiri.